Azino nyaya kune tautunya tsumunanya so tsananguja nekutika tinoziva kuti kwakawanda vanhu vanenge vachimanikidzwa kuenda asi sokuona kwangu kuti vanhu vagara vagara vachienda kwamunangapo vanhu vanga vachingogara vachinotsaga zvokupiwa kuda imbeu kuda upfu kuda inhumbi dzokupfeka saka munhu agara asingadiwe hake hazvityise kuti vanhu vanenge vakuratidza manje kuti hapana chiripo
vanopiwa chikafu here vanhu ava pavanoenda kumisangano itaona kuborodel kwavasangana nevachena uko kuchimwiwa tii namabhiskitsi vanhu vakagara pamacheya akanaka chaizvo
vanhu vanoenda uko kwamunangagwa havapiwe chikafu vanga vari vanhu vachingopiwawo matisheti nemakepesi nemascava saka sikuona kwangu vanhu vanenge vagara vangoendawo vachinotsvaka zvavanotsvaka kana vashaya zvinhu zvacho ende hationei kuti mukoma Evans kuti soko rake raari kuparidza harisi kuchinja ari kutaura izvozvo zvokuti tichaunza mabhizinesi totsvaga mabasa tovhura mabasa munhu anoti achitaura uya unotobahwa nehope hapana chaanotaura chinonyanya kunakidza ukazomukombeya naNelson Chamisa unotoona kuti vakasiyana vanhu vacho saka ndofunga kuti tingangoti muchirungu pane fatigue kungoneta-neta kuti hazvinzi zvezanhu izvi hazva kuti netesa regatingosiyana nazvo
zvingadaro zviri kureveiwe kuzanu pf vachiona zviri kuitika izvozvi nemazuva asarai
chiripo vagara vachiziva kuti mutambo wegore rino yakasiyana nemazuva akanga kuna tsvangirai nokuti mukomana uyu aripo uyu ari kunyanya kukwesva vanhu vakawanda zvichitoreva kuti iye munangagwa paainyatsotaura chitoa tisarudzo yakanyarara kusati kwamheremhere zvichakanganisika achitsvaga achii kuti muchirungu legitimacy zvava kuti afanika muchirungu yaita fireback kuti vanhu vakunyatsoratidza chaizvo iko zvino kuti aiwa kwataa kuenda kulast lap takutoratidzira kuti takutosapota mapato anopita saka ndofunga vanhu zvava kuvanetsa asi hapana zvokuti vazviite zvokuzviita nokuti vanhu vatoaaiiuvotera kwavanoda.